manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 25, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi achisunga vedzimotokari vari kutyora mitemo yeCOVID-19. Zimbabwe iri kuchema zvakare kushaya kwaMisheki Chidzambwa uyo aimbove kapteni pamwe nemurayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi nekusunga vedzimotokari dzinotakura veruzhinji vasiri kutevedzera mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munzvimbo dzakavharwa mudunhu reMashonaland West. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa emapurisa mudunhu reMashonaland West kana kuti Operations Assistant Commissioner Martin Nyerenda vakaudza musangano wedunhu weCivil Protection Unity kana kuti CPU nechitatu kuti vari kushanda nemauto pamwe nevasori kubata vanhu vari kutyora mitemo yekuderedza chirwere cheCOVID-19. Vanyerenda havana kupa uwandu hwevanhu vabatwa nemapurisa kusvika pari zvino, asi vakati vakabata mabhazi anotakura vanhu vanoenda kuZambia kunohodha mapfumbamwe kusanganisira mabhazi ehurumende eZupco maviri. Vanyerenda vakati vari kubatawo zvizvarwa zvekuZambia izvo zviri kupinda munyika zvisiri pamutemo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuvhima zvisiri pamutemo. Sachigaro weCPU mudunhu diki reHurungwe iro rakavharwa vaAndrew Tizora vakati mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo sezvo aine motokari imwe chete pamawadhi makumi matatu nematanhatu uye inenge isina mafuta ekufambisa nguva dzakawanda.
Policing enforcement particularly takananga ne ZRP they are not resourced. Vane motokari 1, you know, Hurungwe is 36 wards. There is one vehicle atingatotaura nezvayo isina futi fuel requirements zvinoita kuti vakwanise kutenderera.
Vanyerenda vakabvuma kuti semapurisa havana zvikwanisiro zvakakwana kuti vaende panzvimbo dzose dzavanofanirwa kusvika nenguva. Vakabvumawo kuti rimwe dambudziko nderekuti motokari dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo ndedzevakuru vehurumende nemapurisa avo vanofona vachikumbira kuti motokari dzavo dziregedzwe kana dzasungwa. Vatizora vakaudza musangano uyu wakapindwa nevakuru vemapazi ehurumende kuti dunhu ravo harichisina nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mapurisa akazivisawo kuti nekuda kwekuvharwa kwenzvimbo dzekutandarira vanhu vave kunwira doro mudzimba kana kuti mashabhini, nzvimbo dzavanoti vanhu vanenge vasingatevedzere mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19. Mutauri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Ponyati, vanoti havasati vave neuwandu hwese hwevanhu vakasungwa munzvimbo dzakavharwa mudunhu reMashonaland and West, sezvo matunhu madiki ose asati avapa uwandu hwavo. Dunhu reMashonaland and West riri kuramba riri pamusoro pavanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere checovid-19 munyika. Pavanhu 11 kana 17 vakaziviswa nebazi rezveutano kuti vakafa nezuro nekuda kwechirwere checovid-19. Vapfumbamwe ndeve mudunhu reMashonaland and West, uye pavanhu mazana masere ane makumi maviri nevatanhatu kana kuti 826 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, mazana maviri ane makumi masere nemumwe chete ndeve mudunhu iri zvakare. Pavanhu zviuru zvishanu zvine makumi manomwe nevatatu kana kuti 5073 vachiri kurwara necovid-19, chiuru chimwe chete chine mazana masere nemakumi mana nevana ndeve mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers riri kukurudzira hurumende kuti isimbise mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown, kuburikidza nekudzika mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi matatu kana kuti 30 days senzira yekuderedza kupararira kwecovid-19 munyika. Mutungamiri wesangano iri vaDanford Mutashu vanoti sangano ravo ratora danho iri mushure mekuona kukwira kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19 munyika. VaMutashu vanoti kunyanga hazvo matanho avari kukurudzira aya achikanganisa magariro evanhu pamwe nemashandiro emabhizimusi, chikuru chavari kuita kutsvaga nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri ketatu kana kuti third wave. Kubva musi wa14 mwedzi uno, hurumende yakasimbisa zvishoma mutemo welockdown uye kumbovhara mamwe matunhu senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutashu pamusoro penyaya iyi.
Nyika yatarisana necovid-19 third wave, asi chinonyanyosuruvarisa ndechekuti ukaenda mune dzimwe nzvimbo, vamwe vanhu vari kutoona sekunge covid yakapera. Saka kudzikira kwekuchengetedza mitemo yakatarwa nehurumende nemabhizimusi nevanhu munharaunda chinhu chisingafadze. Mukatarisa dzimwe nyika dzasangana necovid-19 third wave, zvipatara mibhedha iri kutoita mishoma, zvimwe zvacho zviri kutotadza kutambira varwere, uyewo vanhu vari kufa. Saka isisu senyika hatingatarisi sevakuru vemabhizimusi tichiona zvinhu zvakadaro zvichiitika munharaunda yebhizimusi kana munharaunda yematunhu.
Zvikonzero zvipi zvanyanya kuti mutore matanho iwaya?
Isusu kuona kwatiri kuita munharaunda yemabhizimusi nemumatunhu, vanhu vakawanda havasi kutedza mutemo wenyika wekuti vadzivirire covid-19 kupararira kwayo. Tikazvitarisa, hurumende yakati mhanyai munobayiwa majekiseni ekudzivirira covid-19, asi vanhu vanongoita zinengenenge, vanenge vachingotarira sokuti zviri kutaugwa nehurumende izvi zvinhu zvisingavabatsiri. Vamwe vanotosarudza kuita mapati mudzimba imomo ayo, mamwe mahouse party ari kungoitwa, mashabhini akawanda ari kuvhura, vanhu vanoenda kushabhini kusvikira na4 mangwanani. Saka tingati itsika idzodzo dzatiri kuona kuti dzikaramba dzichienderera mberi dzisingaiswe miganhu, dzinokonzera kuti vamwe vanhu vari kupfeka mamasiki, vari kuchengetedza mutemo, vazokwanisa kunge vachipinda munjodzi yechirwere checovid-19 ivo vasina mhosva nekuda kwevashoma vanenge vachitadza kutevedza mitemo.
Hamuoni here zvichizokanganisa mabhizimusi enyu zvekuti nyika inongovharwa kana kuita lockdown yemazuva makumi matatu?
Lockdown yagara inokanganisa mabhizimusi, magariro evanhu, inodzikisazve ayo atingati maliberties, kusununguka kunge munhu achiita zvaanoda panguva yaanoda asi tiri kuti isisu donzo ndere third wave ngatingorarama tichiziva kuti third wave yasvika saka isisu tiri kungoti tsenzi inogara yadziya ngatingogara itagadzirira vanhu vabayiwa vakawanda nekuti mukatarisa vanhu vabayiwa vashoma-shoma.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare neStudio 7. Vabereki vakawanda vanoti vakakundikana kuunganidza mari dzose dzaidiwa kuitira kuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo mukupera kwegore rino. Dambudziko rakatarisana nevabereki ava nderekuti zvikoro zvinodzidza vana vavo zvakatovhara urongwa hwekutambira mari dzekunyora bvunzo, izvo zvichavadzurira zvikuru sezvo paine muripo mukuru unobviswa musi wa30 chikunguru usati wapfuura. Rutendo Mawere akataura nevamwe vevabereki ava ndokuti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo sangano reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC rakatara kuti musi wa9 chikunguru ndiro zuva rekupedzisira rekuti zvikoro zvinge zvatumira mapepa nemazita evadzidzi vachanyora bvunzo gore rino, zvimwe zvikoro zvakatomisa kutambira mari dzebvunzo vachizvipa nguva yekugadzirira zvakakwana magwaro eavo vakanyoresa. Mwezve zvikoro zvisisiri kutambira mari dzebvunzo zvinosanganisira Musengezi, Chemagamba High School pamwe neChinoe High School, iyo yakazivisa kuti iri kuvhara nhasi chishanu. Mumwe wevabereki vakatarisana nedambudziko iri ndiamai Esther Shoko, avo vane vana vaviri vari mufomu 4 paChemagamba. Amai Shoko vanoti vakatadza kuunganidza mari yekuti vana vavo vanyore bvunzo nekuti yakavawandira, sezvo mwana mumwe chete achifanirwa kubvisa zviuru zvishanu nezana nemakumi pfumbamwe nemadhora mana kana kuti $5,194 pazvidzidzo zvinomwe zvaari kunyora zvinotsigirwa nehurumende. Amai Shoko vanoti vakatadza kuunganidza mari ine pamusana pechirwere cheCOVID-19 nokudaro chikumbiro chavo ndechekuti dai hurumende yawedzera nguva yekuti vabereki vaunganidze mari vobhadhara pasina muripo wepamusoro unoiswa.
Uri mubereki ane vana vaviri vanoda kutonyora gore rino olevo iyi, ende zvinhu zvanga zvakatotiomera nekuvhiringwa kwatakamboita gore rese takagara necovid. Pamari dzacho dzikudedzerwa mwana, mari yachona haibude manje. Taichitongokumbira hurumende kuti dai yambotipushei mazuva kana nemwedzi chaiwo kuti tikwanise kureiza mari, nokuti pari zvino kuda kana vose vanogona kutokonwa kutonyora.
Mumwe mugari wemukaroyi angoda kuzivikanwa nerekuti amai tendai vatiwo, nhasi ndiro zuva ravakaudzwa kuti nderekupedzisira kubhadhara mari dzebvunzo. Amai tendai vati havana mari iri kudiwa sezvo vanga vachitadziswa kutsvaga mari nekukwira kwedenda recovid-19. Vati havakwanisi kubhadhara mari yemwana wavo vari kuita A-level inoita zviuru zvitatu nemazana maviri nemakumi mana emadhora emuno pazvidzidzo zvake zvitatu. Mumwe mukuru wechikoro chakatomisa kutambira mari dzebvunzo asina kuda kudomwa nezita rake ati zvikoro zvinopa mazuva akasiyana-siyana kuitira kuti zvizvipe mukana wokugadzirisa mapepa anosvika kuZIMSEC zuva rakatarwa risati rapfuura.
Asi kuse zvikoro zvakasiyana-siyana chinopa magesi anoita kuti kwanise kugadzirisa mapepa anodiwa kuregistration neZIMSEC. Zvekuti chimwe chikoro chokwanisa kuvhara musi wa30, chimwe chokwanisa kuvhara musi wa1 kana musi wa2 zvichienderana nekuti vari pedyo zvakadini neZIMSEC.
Mukuru wechikoro yabvumawo kuti kune vana vakawanda vasati vanyoresa nekuda kwedambudziko remari. Mukokeri wezvirongwa musangano reNational Association of School Development Committee vaBani Manokora vati vabereki vari kusangana nedambudziko iri vanofanirwa kutaura nemasangano anomirira vabereki nevarayiridzi muzvikoro senzira yekugadzirisa dambudziko iri.
Tichazama nepatinokwanisa pose kuti tiende kuministri yedu yezvefundo kuti tikumbirewo kutakamirira vabereki ivavo kuna minista kuti tione kuti vangataurewo here neZIMSEC kuti iwedzere mazuva iwayo.
Mutauriri weZimsec amai Nikki Dlamini vati musi wa9 Chikunguru ndiwo unotarisirwa kuti zvikoro zvinge zvasvitsa mapepa evachanyora bvunzo. Vatiwo sezvo zvikoro zviri munzvimbo dzakasiyana siyana, kusvika kwemagwaro kuZimsec kunoitikawo munguva dzakasiyana siyana. Asi vati pane mukana wekuti vasina kukwanisa kubata nguva yakatarwa vanogona kuzoendesa mapepa avo musi wa30 Chikunguru usati wapfuura, asi vachizobhadhariswa muripo wekunonoka kunyoresa. Nepamusoro pekuti amai Shoko vakatadza kubhadhara mazana 9 nemakumana nemadhora 2 pachidzidzo chimwe chete, rwendo runovava kumanikidzwa kubhadhara chiuru chimwe chete nemazana 900 nemakumanomwe nemadhora 700 kana kuti 1978 pachidzidzo chimwe chete pamwana mumwe chete. Izvi zvinoreva kuti vanofanirwa kubhadhara 13,846 pazvidzidzo zvinomwe zvemwana mumwe chete. Amai Tendai vanofanirwa kuunganidza mari inoita $900,000 nemazana 200 $7,200 kuitira kuti mwana wavo akwanise kunyora bvunzo yezvidzidzo zvitatu. Mari yakawanda zvikuru kudarika yavaifanirwa kubhadhara iyo vakatadza kubhadhara munguva dzakatarwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vagari vemumasvingo vari kukurudzira hurumende kuti itsvagire vanhu vari kubatwa nedenda recovid-19 nzvimbo dzekugara dziri kure neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri mudhorobha remasvingo zuva nezuva. Vamwe vagari vanoti hurumende inofanira kuti vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi vasadzoswe kudzimba uko vanonzi vagare vasingabudi, nekuti mutemo uyu uri kutyorwa sezvo pasina vanhu vanochengetedza mutemo vanoona kuti vanhu ava havasi kubuda here vachienda kuzvitoro kana kune dzimwe nzvimbo dzekutandarira. Mumwe mugari wemusha wekwamajange amai Entrance takaedza vanoti hurumende inofanira kuisa chirongwa chenzvimbo dzinogara vese vanenge vane chirwere vari kure neruzhinji.
Tiri kungoona kunzi vanhu varikati vabatiwa necovid-19 asi hatisi kuhwisisa kuti vanhu ava kwavanondozviisolata varipi. Maybe those people vanongodzoka zvemucommunity. Kana vadzoka mucommunity vamwe havazogari pasi, akanguva zvirona nootombeya chero asina kupora. Zvinoreva kuti zvinogona kutoafekta ruzhinji, nokuti uchatenga chiparadzira kupararira kwecovid-19 sezvo pasina pari kutaugwa kuti vanhu ava vari kundoisoletwa papi, vari kundokwarandainwa papi vari vega. Saka zvazvichida kuti vanhu vanyatsonzi kana watobatiwa vaonekwe kuti vari kuindwa kupi. Kwavaimbosiyiswa kare taiziva kuti vana mushagashe vanaani kwose uku kwaiiswa vanhu vabatiwa COVID. Saka iko zvinhu zvakutotifisa kuti vanhu havari kungopinda mukomiti.
Izvi zvatsigirwawo nemugari wekurujeko vatatenda Nyoka avo vanoti vanhu vanenge vabata vachibva kunoongororwa vamwe vati vanotoparadzira chirwere ipapo vachidzokera kumba vakwira michovha yeruzhinji yakaita semazupko.
Sevagarika chirinyora kuti shungurudza inyaya yekuti mazuva ano vanhu vari kungotestiwa chitestiwa paipa ivonzi vabatwa positive. Patobatwa positive vonzi dzokerai kumba. Vari kudzokera kumba uku nemabhazi ezvipuku. Vanhu vadzokera kumba no one knows kuti vari kupractica social distance here, vava into self quarantine here chaizvo chaizvo. Tatichikumbira kuti maquarantine centers aya adzoke so that munhu abatwa necovid okandwa kuquarantine center. Izvi zvinobatsira kureducer makezis ari kuramba achishuta each and every day.
Mutauri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vanoti hurumende haisati yave neuronga hwakadaro sezvo nzvimbo dzinoisa vanenge varwara zvakanyanya dziripo kuzvipatara zvakamirira denda recovid-19 chete. Vaenderera mberi vachiti vanhu vanenge vaiswa kudzimba vane chirwere vanofanira kutevedzera mitemo yekusabuda mumba kusvika vapora kuti vasapomere veruzhinji.
Ishu yekuti munhu tishandise as government maquarantine centers hazvibudi kune vanhu vari kurwara. Munhu akurwara anopinda maisolation center, then tochienda paissue yekuti wabatwa positive wanzienda kumba undoita home isolation. Nyaya iripo ndeyekuti health officials wanoto kuti wazosvike pakutoti munhu ngaapinde mumba wanoto gara pasi nemhuri nekuasesa, wanoita maassessments yavo, wanoita wagutsikana kuti panapa panoita kuti munhu agare. Wanodzidzisawo zvakare vanhu vanenge vachigara nemunhu iyeye kuti munhu azive kuti condition yake iyi aidi kuti abude kuenda ku public
asi vamwe vagari vakaita sama Judas vanda vanoti zvinonetsa kuti vanhu vateedzere mutemo vega nekudara vanofanira kuisa kunzvimbo dzinochengetedzwa neve mutemo kana mapurisa kuti vasabude
ende chaakunyanya kurwadza ndechekuti payakatanga COVID yacho yaitori nani vanhu vairwara vashoma iye zvino vanhu vaakurwara vakawanda zvakare vanhu conscientizing yacho haichisipo zvachose vaya vanozviti task force vaya havachaoneki kuti vari papi vanhu vacho vari kurwara necovid-19 hatisi kuziva kuti vari kubatwa vachiindiswa kupi uye vari pai vanhu vacho vari kugara kupi vari kuvachengeta zvakare vari kuchengetwawo sei iso hatichatonzwisisi kuti hurumende chaiyo pachayo iri kufunga kuti kudii panyaya dzecovid
vanhu vari kubatwa nechirwere ichi masvingo vari kuramba vachiwanda nezuro vanhu zana negumi nevatatu 113 vakabatwa nechirwere ichi mudunhu rose remasvingo gumi nevanomwe vari vemudhorobha remasvingo makumi manomwe nevatanhatu vari vekuchiredzi vanomwe vari vekumwe nezi gutu ine vanomwewo zaka ine vanhu vaviri chivi vatatu uye mumwe chete kubhikita ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Mitambo. Zimbabwe iri kuchema zvakare kushaya kwaMisheki Chidzambwa uya imbove kapteni pamwe nemurairidzi wechikwata chenhabvu chemawarriors Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Chidzambwa akashaya nezuro manheru aine makore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa kwapera nguva refu achirwara achaura akamirira vatsigiri vemawarriors vaChris Musekiwa avo vanozivikanwa zvikuru nekunzi Romario vanoti nhabvu yarasikirwa zvikuru nekuenda kwaScania
tarwadziwa zvikuru nekushayika kwaita gamba rebhora waMisheki Scania Chidzambwa akanga ari mutambi ane unyanzvi kapteni wokutanga kusimudza mukombe mukuru apo takahwina Skipper Challenge Cup mugore ra1985 vakapiwa mukana wekuratidza chikwata chenyika apo vakave kutanga coach kusimudza mukombe mukuru wekosafa muna 2000
gore rapera Misheki akavhiiwa nekuvhenekwa mudumbu umo maimunetsa Laban Kandi oyo akatamba muchikwata chimwe chete naChidzambwa anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaMisheki oyo akaperekedza muchato wake
andiri kunzwa kudzamirwa nekudzimbikana zvikuru nekurasirwa naMisheki so soon after Tamiza Foot Yogi was one of my bridesmen pamuchato wangu while Misheki was the best man I've lost good friends and good brothers
Rofu rwaChidzambwa rwauya kwapera sondo rimwe chete Zimbabwe yaradzika David Madigora uyo akatamba pamwe chete naMisheki muDynamos neMawarriors Chidzambwa aive captain weDynamos apo yakatora mikombe yeLegi minomwe nemimwe mikombe yemakundano akasiyana-siyana seChibuku Trophy, BAT Rose Bowl, Zifa Cup neRothmans Shield pamazuva aya Misheki akatamba nevatambi vakaita saMoses Chunga naKembo Chunga, Kenneth Jere, Japhet Mparutsa, Edward Katere, Mandigora, Gift Mpariwa naHenry Chari nevamwewo. Misheki ndiye zvekare aive kapteni weZimbabwe apo maWarriors akatora mukombe weEast and Central Africa Challenge Cup varo vaKenya 2-0 muna 1985. Misheki aitunidzwa kunzi Scania achifananidzwa nemhando yemarori erudzi urwu murairidzi Misheki akarairidza Chapungu Blue Ribbon Sporting Lions neTsanganda iyo akatora nayo mukombe weCastle Cup muna 1993 muna 2000 Misheki akaita mukurumbira wekuve mutambi wekutanga kutora mukombe sacaptain pamwe semurairidzi weMawarriors apo akatora mukombe weCosafa Cup Mokoru weZimbabwe Coaches Association vaBekinyoni vanoti Mishek ndiwo magamba chaiwo emutambo wenhabvu.
Kumhuri yese yebhora tine urombo nokurasikirwa kwataita naMishek Chidzambwa. Munhu akashandira bhora kwenguva yakareba igamba rekubhora.
Mishek munin'ina waSunday Chidzambwa uyo akaendesa Zimbabwe kuAfcon kaviri muna 2004 na 2019 uyezve nekutora mukombe weCOSAFA kanokwana kana. Urongwa hwekuradzikwa kwaMishek hausati waziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 munyika. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi achisunga vedzimotokari vari kutyora mitemo yeCOVID-19. Zimbabwe iri kuchema zvakare kushaya kwaMishek Chidzambwa, uyo aimbove kapteni pamwe nemurayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 25 kuNhlangula 2021, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kuyasi affecta kakhulu ngoba amabhizinesi ethu alama peak hours lapho sithola khona imali, but isikhathi sakhona ungananzelela sokungu 8 to 3 ama business hours, which affecta kakhulu ngoba abantu through abantu bazisebenza sebebuyele emakhaya.
Abaphila ngokuzisebenza kobulawayo bathi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba bemukele isiqondiso sokuma ukusebenza ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu, kodwa bekhala ngokuthi kuzaphazamisa umsebenzi wabo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele amazwe yase-Afrika amanyane ekuthuthukiseni umnotho wawo ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka kuleli zwekazi lemhlabeni jikelele. Ukuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi omdumo kamaskandi u-Anthony Chuma owazakala ngegama lokuthi ngumlandi wechishi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi kulabantu abalichumi lasikhombisa ababulewe yi-COVID-19 izolo kuthi abedlula amakhulu ayisificaminwembili 826 bafunyanwe belegcikwane leli. Lokhu kudale ukuba amapholisa kobulawayo aqinise isiqondiso sokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiya kwelesithupha ekuseni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba kobulawayo.
Iningi labaphila ngokuzisebenza kobulawayo bathi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba bayamukele umgoqo osubekiwe wokuma ukusebenza ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu, kodwa bekhala ngokuthi kuzaphazamisa umsebenzi wabo. Unkosikazi Debra Mugasa, omunye wabaphila ngokuzisebenza, uthi isikhathi esibekiweyo sibathwalisa nzima.
Kuyasi affecta kakhulu ngoba amabhizinesi ethu alama peak hours lapho sithola khona imali, but isikhathi sakhona ungananzelela kungu 8 to 3 ama business hours, which affecta kakhulu ngoba abantu abantu bazisebenza sebebuyele emakhaya.
Unkosikazi Mugasa uthi isinqumo sikahulumende sokuba babe lezithupha zokuba bahlabile ukuze bathengise yiwephula ilungelo loluntu.
Singananzelela ekuqaliseni uhulumende wathi ayiso force matter, unqaka tenzo zokuthiwa abantu ukuthi beqalise ukwenza amabhizinisi abo kumele bebe nama-certificate. So ungathi ufosa abantu, amalungelo abantu sesephulwa lapho.
Umqondisi wenye inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni, yena uthi okuhle ngale i-lockdown yikuthi abavalelwanga ukusebenza.
Lockdown le vele into besiyikhangelele, kodwa okuhle ukuthi awumiswanga umsebenzi abantu abazisebenzayo, kuyibo abaphethe vele umnotho welizwe.
Uqhubeke ekhuthaza abantu ukuba bayehlaba ijekiseni yokuvikela ukubamba i-COVID-19.
Kumani liyehlaba ijekiseni, njalo sithi uhulumende yenze ijekiseni le itholakale lasemalokishini ebantwini. Kunzima ukuthi abantu bethathe imijovo baye endaweni lezi ezikhona kathesi.
Phezu kokuba abantu bengahamba-hambi kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiya ngehola lesithupha ekuseni, uhulumende uphinde wathi wonke umuntu ophila ngokuzisebenza usezamele abe letafula lokusebenza andubana esethe wahlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine, okuyinto esolwa ngabaphila ngokuzisebenza njalo bengavumelani lehola lesithathu ngemva kwemini enkulu ukuba bavale ibhizimusi. Lamhlanje kobulawayo ayisiwe wonke amabhizimusi alandele isikhathi sokuvala okugoqela abaphila ngokuzisebenza. Kunje sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 725,582 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 467,733 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Imigoqo emitsha efakelwe ezinye indawo zakoBulawayo kulandela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ikhanya ingalandelwa ngabanye abalokhe bezihambela bengaqize qhakala njengensukwini kungakhathalekile lokumemetheka kwegcikwane leli. Uhulumende wazese ukuba indawo ezivalisa isigaba senkulumane okugoqela amalokitshi wonke angcelelane lelokitshi leli emakhandeni lamalokitshi aseduze kanye lalawo okuthiwa yi-Northern Suburbs agoqela impopho mamzelikazi Luveve lenzikini yedolobho lamanye aseza kuba phansi kwemigoqo yokwenqabela igcikwane leli. Kodwa kubikwa kungela mihluko ngoba abavela lapho okuthiwa kungcono bazingenela baphume santando lapho kulenani eliphezulu labaligcikwane. UChris Kande weStudio 7 uxoxele isakhamuzi sakoBulawayo yonkosikazi Nokuthula Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angikwazi ukuthi lapha ememetheke khona kakhulu yini ukudlula ezinye indawo zonke koBulawayo. Kodwa ngombono wami okade kuqakathekile ukuthi njengelizwe uma kusiba le-lockdown abantu babe lezinto zonke abazidingayo emizini yabo ukuze bengahamba-hambi. Okwenza abantu bagcwale basabalale badinga ukuziphilisa, badinga imali ze-school fees, abanye badinga imali ze-renti, abanye badinga nje ukuthi vele bayazisebenza. Abantu bakhutshwa ezindlini ludubu abalukhangele insuku zonke. Kodwa indawo lezi ezifakwe under i-lockdown ye kuliqiniso sibili ukuthi ngama-hotspots abonakale ukuthi abe under i-lockdown.
Selike lezwa na ukuthi bakhona ababotshiweyo besephula imigoqo yonale esifakiwe. Njalo ungasitshela ukuthi bayesaba yini abantu ukuhamba ngesikhathi esithiwa kasisavunyelwa i-curfew le esikhona?
Hhathi ngibe ngingakezwa ukuthi bakhona asebebotshiwe ngokuhamba-hamba ngemva kwezikhathi lezi esezibekiwe ukuthi between 6 and 6 abantu bangahamba-hambi kulezi ndawo. Ngibe ngingakezwa lutho. Kodwa i-COVID ikhona, i-COVID-19 pandemic ikhona sibili esigabeni. Kodwa ukuthi abantu abaningi balayo, abantu abaningi bayafa, hayi konke lokho angingeke ngikutsho ngoba angila lwazi ngakho kangako. Kodwa ngokubona izinqumo ezithathwayo nguhulumende lakho khonapha koBulawayo kumele kube khona okukhona ngalolu daba lwe-COVID-19.
Lona udubo lodaba lonalolo le-coronavirus lunjani khona ngapho esigabeni elihlala khona? Lumemetheke okokuthi imigoqo le efakiweyo ibimele na ifakwe?
Abantu bakithi bangesaba sibili ukubotshwa. Kodwa ukuthi abantu labo bahambe ngezikhathi bayefika emakhaya ngezikhathi kube kuqakathekile ukuthi amabhasi lezimoto zokuhambisa zibe khona ngezikhathi abantu bahambe bayefika emizini yabo ngezikhathi. Izikhalazo zabantu ukuthi lamabhasi akhona athatha isikhathi ukuthi abe khona. Le kombi ezivunyelwayo ezezukho zilutshwana. Yikho kuningi sibilo kade kumele ukuthi ngabe siba lokuzwelana ngoba hayi abantu benza abakwenzayo ngodubo. Akula umuntu ophume emzini wakhe sithi ngisake ngiyekwephula umthetho. Abantu baphume ezindlini ngendlala lodubo.
Unkosikazi Nokuthula Ndlovu umhlali wakoBulawayo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Na Patrick Chinamasa obambe okwesikhatshana isikhundla sokhangelane lenhlelo zokukhanga abantu ukuba bangene kubandla lezanu PF uthi uhulumende kasoze yavumele ukuba abahlala emazweni bevote kukhetho lweZimbabwe bephandle kwelizwe. Lokhu sokucunule abaningi abahlala kwamanye amazwe abafisa ukuvota. UGistube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UChinamasa owethule lokhu emsakazweni we-ZBC ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba eHarare uthe kumele wonke umuntu ofisa ukuvota ahambe eZimbabwe ukuyabhalisela ukuvota. Uthe kungeke kwenzakale ukuba kube lendawo zokuvota emazweni lapho abadabuka eZimbabwe abahlala khona ngenxa yokuthi akukho emthethweni. Uphinde wathi kunzima ukuba ibandla lakhe likhankase emazweni atshiyeneyo ngoba inkokheli yebandlaleli yafakelwa izijeziso zenodo ngamazwe entshonalanga. Abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kuyadanisa okwethulwe nguChinamasa. Omunye wabadanileyo ngunkosikazi Siphiwe Sithole ohlala kwele Ireland.
Owami umbuzo kuPatrick Chinamasa ngaleyi statement yakhe yokuthathi singavota sibuye sizoregista. Uthi sibuya njani njengoba sazi ukuthi kuvaliwe kakuhambeki ama-borders are closed. Akulula ukubuya sizoregister. Siyehluleka ukuzongcwaba abazali bethu bebhubhile kodwa kuthiwe buya uzoregistela ukuthi uvote. Why can't I register electronically ngilapha engikhona?
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkululeko Gobala Ntamathe ohlala eGoli kwele South Africa.
Uma bengasivulela ukuthi thina sivote singaphandle kwamazwe angeke bethole lutho, bazathola zero. Yingakho befostela ukuthi abantu bebuye ezweni bezovota bekwazi ukuthi akekho umuntu ozokhululwa ngumlungu. Siyavota ezweni leZimbabwe because asina maphepha, asinani. Uyakwazi ukuthi uma usiyavota leyo siyaphenduka uthola umsebenzi ungasikho.
Umnumzana Danny Moyo ohlala kule Melika laye uthi imbi kakhulu inkulumo kaChinamasa ngoba abadabuka eZimbabwe bathuthukisa umnotho welizwe.
Indaba ye-diaspora vote yindaba eqakathekile kakhulu since abantu bakithi abaningi bahlala emazweni. Njalo futhi abantu bakithi yibona abanceda umkhonomi weZimbabwe ngokuthumela izimali okuthiwa ngama-remittances.
Kodwa umnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF uyakusekela okukhulunywe nguChinamasa.
Ubaba uChinamasa into ayikhulumayo iqondile njalo isemgceke ngoba ludaba oluhlezi luvele lukhona egudwini. Udaba lama-sanctions, udaba lokuthi kanti nxa sokuthe kwakhona ngale ama-diasporans evote khona ngale azabe ekungalithwa mbani owangithi na. So kabakubuye bezovota ekhaya.
Isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala kwisigaba sokungamajumi ayisithupha lasikhombisa ku-section 67 ukuba zonke izizalwane zeZimbabwe zilelilungelo lokuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukip Sidube.
Namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele amazwe aseAfrika amanyane ekuthuthukiseni umnotho wawo ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka kuleli zwekazi lemhlabeni jikelele. Evula ngokusemthethweni umhlangano womanyano wamazwe e-Afrika we-Pan-African Postal Union namuhla edolobheni le-Victoria Falls, umongameli Mnangagwa ukhuthaze izizalwane ze-Afrika esezihlala kwamanye amazwe ukuthi zithuthukise iminotho yamazwe azo. Lanxa iningi lisithi imbuthano efana lale ichitha imali engasetshenziswa ngamazwe la, umnumzana Innocent Ntibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi uyasekela leli nyathelo.
Ye kuqakathekile ukuthi Africa ibe lama platforms anjengawona lawa ngoba it is such platforms as discussa ama problems are involve iAfrica. iAfrica kufuze ivusa amehlo inanzelele ukuthi imiyodwa ama western countries are withholding ivaccine and ileadership yama countries kufuze ukuthi bekhona. Angiboni kulodubo ukuthi kule problem ye attendance ka president welizwe lo deputy wakhe, but okukhona ikuthi i discussion okufuze ibe laphana ukuthi how can we ensure that the vaccine is accessible across the continent, across villages, across ama communities. How can we make sure ukuthi any African anywhere in Africa can access i vaccine, nxa umZimbabwe ne South Africa ubele access to i vaccine. Now, South African who says Zimbabwe ube le access to a vaccine.
Okungenziwa yilawa amazwe ukuthi athuthukise imnotho yawo kuyini.
Sisi sithandekile ama countries, ama African countries must remove ama borders immediately. Ama borders must fall. Ownership yama minerals, ownership ye land must be the order of the day ionwa nabantu abamnyama. Kufuze Africa jikelele ibe reconstruction site ku develop ama roads, ku develop ama buildings, ama dams, ama buildings amadala elungiswe. Kube lomsebenzi for ama youth across Africa ukuze umnotho ube khona. Njalo ama sanctions eZimbabwe or in any African country kumele city maesuswe. Ama African countries must allow ama small scale miners njenge Zimbabwe. Africa must be very clear ukuthi kufuze ibe one country. Africa kufuze ibe borderless ngoba singaba borderless sizaba le population e 1.3 billion abantu and then sizaba le GDP e 1.3 trillion and that will give us ukuthi sibe lamandla okunegotiate lama countries wona lawa amakhulu. How can America ele 325 million people inegotiate labo Swaziland, labo Zimbabwe and so on? America ele 19 trillion GDP. No, let us open ama industries ourselves using knowledge, using training yabantwana base Africa and education across Africa maibe free but ibe of high quality and ezinye izinto mazifundiswe ngama local languages including on science, including on agriculture, including on maths, so that we can empower our communities. Ngiyabonga.
Lo ngumkhokheli we-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zeCholocho ziveza ukukhathazeka ngokuqhutshwa komsebenzi wezemfundo lokhu kwaqhamuka iCOVID-19 nyakenye. Visithi sebebanjwa ngamandla okuhlawulela indleko zesikolo kodwa ababalisi bengafundisi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubikwa usudale umonakalo emangweni wephumula esiqintini seCholocho eMathebeleland North. Unkosikazi Mayina Nkomo ongumzali ohlala kulumango ngomunye wabakhathazekileyo ngesimo se-COVID-19.
I-COVID isiphathe kube ebantwaneni besikolo. Phezu kwakhona oko kuthiwe khona bhadala umntwana engafundanga. Sabhadala izimali abantwana bengafundanga. Yikho kusiphathe nzima khona ukuyani. Kulothi ngayo uyasinceda sathi bafunde mahara ngoba i-COVID-19 imali asilayo.
Okusekelwe ngunkosikazi Senzeni Clark laye oyisakhamuzi seCholocho.
I-COVID-19 ibathi sikhona iCholocho kodwa thina sikayiboni ngamehlo. Sicela ukuthi ngayo bayasincedisa ukuthi ingathuthuki iye phambili, iyehle iye phansi.
Unkosikazi Simangaliso Khumalo yena ucele uhulumende ukuthi athathe amanyathelo.
I-COVID-19 isiphathe kabuhlungu kakhulu ngoba ngokuphela kwesizwe okukhona lezinganeni besikhala ukuthi ngalibani uhulumende angasinakakela ukuthi angasivikelele ebantwaneni lakulaba abazithweleyo ukuthi enxa isizwe sethu singathuthuka ngoba isizwe siyaphela.
Unkosikazi Sithembile Khumalo ukhala ngodubo olubhekane labantwana besikolo.
Ayisihluluze kakhulu labantwana bezikolo. Sikhalela abantwana bakithi njengoba abantwana zimputa abantwana. Abasafundi, abasathini. Yikho kusihluluze kakhulu nge-COVID.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi ukhathazeke ngenhlawulo esizafunakala ezikolo ngesikhathi se-COVID-19.
Nansi indaba abantwana bayesikolo kodwa amatitsha wayo. Abantwana batshana behlezi bodwa. Ngibhodile mane izikolo zonke ngaphicuthi ufice u-headmaster kuphela. Elo bhengula ngifice u-headmaster lo deputy wakhe lo se-ofisini office odini. Njengezethu empophoma ngapha ufica ungalatitsha ungalabani kungabantwana bodwa bedlala bekholisa kula social distancing akula muntu obatshengisayo ukuthi baziphathe njani obakhuzayo bamaske flyer all over uyazi vele kanti kuzaba yini khona ukuvela.
Uhulumende usethembise ukuba izikolo zizavulwa kodwa okwamanje ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown ngoba ihlandla lesithathu le-COVID-19 selithe lahlasela elizweni. Lenani lababanjwa bele-COVID-19 liya likhuphuka loba nje izikolo bezikhangelelwe ukuvulwa ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zemidlalo owayengukaputeni weqembu lenguqu eleDynamos kanye lelesizwe elama-Warriors uMishek Chizamba kaseyekhong. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usiphalwe ludaba ngocweleyo.
UMishek Chizamba wedlule emhlabeni ngolwesine ebusuku ngemva kokugula kwesikhathi eside. UChizamba ube ngukapteni wakuqala weqembu lesizwe lama-Warriors ophakamise inkezo ngemva kokuba leli qembu linqobe kumncintiswano weSekafa Senior Challenge Cup ngomnyaka ka-1985. Uphinde njalo waphakamisa inkezo yeCOSAFA esengumqeqeshi weqembu lama-Warriors ngomnyaka ka-2000. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yentatheli zindaba zemidlalo yomhlubulweni wezansi kwelizwe eSports Journalist Association eSports Southern Region uLove Modube uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaChizamba.
Umdlalo wenguqu ulahlekelwe yingcithi ebivimba okukhulu kwamagama. Umemva laphana kuDynamos wama kuZimbabwe waba ngumqeqeshi wanqoba. Umsebenzi awenzileyo uyabukeka, sithi lala kuhle, lala ngokuthula, uphumulile mfowethu.
UMishek Chizamba ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lesithupha yokuzalwa. Ukufa kwakhe kuza kungensuku ngaki kwedlule emhlabeni umdlali wakhethwa ukuba nguye wadlala kuhle ukwedlula abanye ngomnyaka ilizwe elithole ngawo uzibuse ngo-1980 uDavid Mandigora kanye lomqeqeshi wezibambe esithukwini ngo-1985 lapho ama-Warriors athatha khona inkezo yeSekafa uMick Pool. Inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association izifa ngamafitshane ikhuphe umbiko iduduza imuli yakoChizamba obe ngumfowabo kaSunday Chizamba laye wayengukapteni waphinda waba umqeqeshi weqembu leDynamos kanye leqembu lesizwe lama-Warriors. Umuyi uqeqeshi amaqembu abalisele Chapungu kanye leBlue Ribbon ngesikhathi esengumqeqeshi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo kaMaskandi uAnthony Chuma owazakala ngegama lokuthi umlandi weshishi. Yena ke udabuka enkayi esigabeni seMathebelele North kodwa kulezi nsuku usebenzela kwele South Africa. Asizweni ixoxalo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Ngomnyambambile umlando wetshitshi elubhekise eMzansi esiyadinga ukuphila lapho wahle wangena kumculo kaMaskandi othandwa kakhulu kwele South Africa. Uvele engubani kanti umlando wetshitshi?
Ngizalwa endaweni yaseNkayi, ngingaphansi kwenduna uMadliwa. Ngifunde lapho eMaphasaphasa Primary School. Ngineminyaka eyo-27, ngizokwanisa iminyaka eyo-28 mhlaka 7 August. Len ekuseni ngifike ngonyaka ka-2013 lapho ngaqala khona ukuhlabela.
Ukhanya eselamagama amaningi abambiza ngawo abalandeli bakhe kulumculo.
Enkayi sebengathi sigama bathi insimbi yasenkayi akusenani, kodwa mina ngumlando wetshitshinyoni emnyama igama engidume ngalo. Nginama album awu-4, Class 4 yesikhiphe ngo-April lona odlulileyo, okuyesibhizi sigijima ngayo nalana kuma online stores.
Lengoma ngana masambe sokhombisa
Ukubeka ichazisa uba ukhule elalela abaculi abaningi abatsheneyo kwaze kwamthuluka ukuthi angene laye kwezomculo, njalo uthi kabuyele emuva uye phambili ngomdumo kamasikandi.
Enkayi sakhula njengayo sezwa kuthiwa kuneselebhu lakuphi kuphi, lokhu esiweza ama-celebrity wazele Plum Ridge Lodge. Kwaba umona lokuthi hhayi nathi sesifuna ukukhuphula-ke indawo yangakithi Enkayi ikhuphuke ifane nezinye izizwe. Yakhuphuka kwaba yinhlanhla ukuthi nami nginayo lento lena yokuhlabela isegazini. Yingakho-ke sagcina nathi sekune-celebrity elingumlando wetshitshi kwelaseNkayi.
Uthi uthi umuntu ngumuntu ngabantu, ngakho ke ucela useko lobuZulu ukuze athuthukise umsebenzi wakhe wokucula.
Ucela i-support. Kathesi ingoma zikamlando wethu zikhona kuma music online stores, iTunes, Amazon nakwamanye futhi amastola akhona. Kungaba kuhle kakhulu sithole sesiqhathiwe sibiza endaweni ezifana nalezi lapho bazobe bethenga nebusiness lakho lizobe lihamba. So siyacela ukuthi nabantu bakithi besikhulise njengokusikhulisa abasenza khona singabantu abantu.
Umdumo wabomasikandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kwenomzansi, njalo uyathengwa yikho nje umlando wetshitshi segxile impande ejozi.
Loka Anthony Chuma wazakala ngegama lokuthi ngumlando weshishi obexoxalo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abaphila ngokuzisebenza kobulawayo bathi sebemukele isiqondiso sokuma ukusebenza ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu, kodwa bekhala ngokuthi kuzaphazamisa umsebenzi wabo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele amazwe aseAfrika amanyane ekuthuthukiseni umnotho wawo ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka kuleli zwekazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.